Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 17 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya iri kupomerwa Pastor Philip Mugadza inotadza kunzwikwa zvakare nematare sezvo panga pasina magwaro anodiwa.
Vana chiremba vanopinda muzuva retatu vachiramwa mabasa.
Mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe vanoti kana vamugabe vakafa Zanu PF ichavhotera chitunha chavo kuti chitungamire nyika musarudzo dzegore rinouya.
Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekuprofita kuti mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe vachafa muna Gumiguru iri kupomerwa mutungamiri weRemnant Church Pastor Philip Mugadza yapinda mudare reMajor Street muHarare asi haina kutongwa sezvo muchuchisi akumbira zvakare dare kuti nyaya iendeswe mberi kumusi wa 3 kurume. Gweta riri kumirira Pastor Mugadza vaobeishava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti varamba chikumbiro ichi vachiti hurumende yanyanya kugarisa vamugadza kwenguva ndefu vari muusungwa izvo zvasaita kuti mutongi wedare ati nyaya iyi inzwikwe nemusi wemuvhuro unouya.
Vashava vanoti vanga vachidawo kukumbira dare kuti riregerere Pastor Mugadza vachienda kumba vachiti kana hurumende ichizovada inovadaidza nemasamanisi asi vanoti vazokundikana kuita izvi sezvo mapepa avanofanirwa kushandisa kuita izvi achiri munzira kubva kubhindura kwaakanga aendeswa. Vanoti munyori wedare ndiye akanotora magwaro aya uye vanotarisira kuti anenge ave mumatare nemusi wemuvhuro. Pastor Mugadza vari kutarisirwa zvakare kupinda mudare nemuvhuro wakare neimwe nyaya yavari kupomerwa yekushandisa mureza wenyika zvisizvo. Ngatinzwe hurukuro yataita navashava pamusoro penyaya iyi.
Icho kwadi nyaya yavo yapinda mudare nhasi asi haina kutongwa vamuchuchisi vapa chikumbiro kudare chekuti nyaya yavo izodzoke mudare musi wa 3 kurume. Chikumbiro chinovachatapokana nacho isusu tichiti manyanya kuvagarisa vari muusungwa musina zvine musoro zvinobatika zvamuri kuita kuti nyaya yavo itongwe. Nekudaro tanga tichida kukumbira pamberi pedare kuti dai vamugadza varegedzwa vaenda kumba kana hurumende yazoda kuita nyaya yavo yozovateerera nenzira dzemasamanisi. Asi hatinozokwanisa kuita chikumbiro chedu nekuti pane mapepa anokosha atingati rekodi anofanira kunge achishandiswa hapo mapepazi iwayo akaenda kubhindura. Nokudaro takamirira kudzoka kwawo kubva kubhindura ende tiri kutarisira kuti anenge adzoka nemuvhuro. Nokudaro vamutongi vawirirana nesu pakuti kuna 3 kurume kwaita kure chidzoka ine muvhuro mapepa ekubhindura asvika tinzwe nyaya yenyu.
Asi muchuchisi chii chaitawo kuti anga achiratidza kusagadzirira nasi?
Sekutaura kwatinogara tichiita ndezvekuti nyaya idzi dzinoiswa pamberi pedare vasina kunyanyodzamisisa pfungwa dzavo kuti pane here chingakodzera kuti munhu ange ari muusungwa, pane nyaya here inoitwa kuti munhu ange achimiswa pamberi pedare. Vanenge vasina kunyatsokugadzirira.
Muvhuro ukasvika hurumende yekati haina zvakare kugadzirira kana kuti magwaro amuri kutarisira kubva kubhindura akanga asati asvika, chii chichazoitika kuna Pastor Mugadza?
Chokutanga tinotarisira kuti mapepa ekubhindura anenge asvika sokuti matauriro azvaitwa zvanga zvichinzi atove munzira nechekare kuuya kuno kuHarare. Saka tiri kutarisira kuti hapanazve chimwe chikonzero chingavapo chekumisa kunzwikwa kwenyaya yamugadza yekuti vabviswe muusungwa.
Ndiani anotarisirwa kunga achinotora mapepa ekubhindura iwayo achiuya nawo kumatare?
Anotarisirwa kunga achinotora mapepa ekubhindura ndi clerk of court mabarani wedare
avanga vari vaobeshava ve Zimbabwe Lawyers for Human Rights gweta ririkumirira Pastor Philip Mugadza vari parunare muHarare. Mune imwe nyaya, kutongwa kwa Pastor Ivan Mawarire kwaendeswa mberi kumusi wa 16 kurume mushure mekunge hurumende yazivisa kuti yanga isati yapedza kugadzirira. Pastor Mawarire vari kupomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende yakasarudzwa zviri pamutemo.
Upenyu hwevarwere vari muzvipatara zvehurumende wave munjodzi huru zvichitevera kupinda mukuramwa kwaitawo vana chiremba vakuru mabasa vachinyunyuta nemabatirwo avanoti ari kuitwa vana chiremba vari pasi pavo kana kuti majunior doctors ayo akatanga kuramwa mabasa nemusi wechitatu. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Edgar Munatsi, vati vana chiremba vakuru vanoshandira zvipatara zvehurumende vabatana nana chiremba vadiki avo vakaramwa mabasa kubva musi wechitatu sezvo vawandirwa nebasa.
Vana chiremba vamwe vakuru vari kukanda mapadza vataura kuti vanokanda mapadza pasi nekuti basa ravawandira. Basa rinofanira kunge richiitwa nemachiremba ari pakuramwa mabasa. Nerao vana panangu vachiita vatiwo zvatikurira izvi hatichazvikwanisa kuti tirambe tichiita tiritoga.
Vamunatsi vatiwo kunyange hazvo vari kusiririswa nekutambudzika kuri kuita varwere vati vaneta nekunyeperwa nehurumende nokudara vagoni kudzokera kumabasa zvinyunyuto zvavo zvese zvisati zvagadziriswa.
Asi machiremba ese anga achikunzvimbo dzakasiyana siyana kwaitwa misangano yakasiyana yekuti vanhu vaite nhaurira nekuti zvofamba sei kuenda mberi. Machiremba abvumirana kuti hurumende takaipa nguva yakareba chaizvo kuti igadze nyaya idzi, asi pane kakunyepa kavanenge vachiita vachiti kana mukadzokera kubasa tinogadzirisa nyaya idzi. Zvino machiremba ati isusu kana kusvika nyaya dzese nhatu dzatakaisa patafora kuti dzitaurwe dzisati dzagadziriswa hatisi kuzodzokera kubasa.
Magwaro aonekwa nestudio 7 anoratidza kuti chipatara cheparanyatwa chatovhara chimwe chikamu chinorapa vana vadiki. Mumagwaro anyorwa nana chiremba vakurava vati havachakwanisi kuenderera mberi nebasa ravo sezvo basa rakavawandira zvikurusa zvekuti vava kutyira kuti vakaramba vachishanda vakaneta vanozogona kuita mhosho pakurapa varwere. Vana chiremba ava vati vachazotangawo kushandawo kana vana chiremba vadiki vadzokera kumabasa kuti vabatsirane pakurapa varwere. Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vati sangano ravo riri kushungurudzwa zvikuru nekunonoka kwehurumende kugadzirisa matambudziko ana chiremba.
Tinoti dehurumende yakumidza kuadressa maissues akutaurwana nachiremba vakuita kuti tisarambe tichirasikirwa neupenyu nezvinhu zvinogona kugadzirika. Tinokumbira kuti government iise mapriorities ayo zviri right, vape vana chiremba vechidiki zvavakuda kuti vakwanise kudzokera kumabasa.
Vamastara vatiwo hazvaikwanisika kuti vana chiremba vakuru varamba vachishanda vega pasina rubatsiro. Vamastara vatiwo chinosuwisa ndechekuti dambudziko rekuramwa mabasa kwana chiremba iri rinoitika gore negore asi hurumende haigadzirisi kuti zvisaenderera mberi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi vana chiremba vanoti hurumende yakavimbisa kugadzirisa chinyunyuto chimwe chete chekuvawanisa mabasa kana vapedza zvidzidzo zvavo, asi zvimwe zvichemo zvavo vanoti hurumende haisati yavimbisa kuzvigadzirisa zvichaita kuti vasadzokera kumabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nasi vaita musangano kuSt John's Primary School kuBuyera kumaNikaland vakakatyamadza vanhu vakawanda mushure mekunge vati mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachatonga kana vari mushakabvu.
Tichafilda Mugabe one day kana Mwari akadesaida kuti Mugabe ifa. Tichafilda candidate re cops, some cops riri pa ballot paper. Mukaona vanhu vakavotera Mugabe ari cops. Ndiri kutaurira
Mubato rezanu PF mune kunetsana kunotyisa pakati pevari kuzviti G40 avo vanonzi vanosanganisiravo iwa mai Grace Mugabe uye chimwewo chikwata chinonzi Team Lacoste chinonzi chiri kutungamirwa nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Amai Grace Mugabe vashorawo amai Joyce Mujuru vachiti vakafurira vanhu kuti vapandukire bato rezanu PF.
Akadzingwa Queen B akadzingwa ana kumbora ika saka takaiona ikanyorwa ikasainwa ikanzi chakuburitsa because you are incompetent. Vanhu vakati mai Mugabe vanotaurisa vanopenga makuzvionera mega iyemi vanyori kuti ndiana anopenga Queen B kana mai Mugabe.
Asi mutauriri weZimbabwe People First inotungamirwa naamai Joyce Mujuru vaJealous Mawarire vashora zvikuru amai Mugabe nemashoko avo aya.
Munhu isu kupati kwedu wetinoziva semukadzi anonzi Marujata anongomira pamusoro pechuru achitaura zvisina basa. Saka hazviti shamisi kuti Marujata anofamba achitukirira amai Mujuru ende tinoziva panobva hasha dzake. Hasha dzake dzinobva pakuziva kuti mai Mujuru kubuda kwavakaita muzanu PF vakatanga bato rinonzi Zimbabwe People First nyaya yatochinja muna 2018.
Vachitaurawo pamusangano uyu amai Opa Muchinguri Kashiri gurukota rinoona nezvezviwanikwa vashorawo mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai amai Margaret Dongo navasimba Makoni veMKD vachiti vanotengesa uye kunyadzisa vanhu vemumanikaland. Amai Dongo vati aya mashoko asina nematuro ose.
Ndokutaura kwezano wese anenge asina kuwirirana nawo mutengesi.
Izvi zvashorwawo nemutauriri weMDCT vaObed Gutu.
Kutaura kwavo kunotaridza kuti munhu ava kutotya nekuti tikanasosoropodza mashoko avo kuti chero vaMugabe vakafa chava chitunha, chitunha chavo chinovhoterwa chohwina. Izvo zvinotaridza kuti pane vaya vakaita mastudies epsychology muchirungu vanotoona kuti uyu amurwere.
Ko, kutanga kwemisangano yaamai Mugabe uku kunorevei chaizvo? Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanotsanangura.
Sarudzo dzaswedera. Mai Mugabe vanenge vaona kuti vatsvangirai vatenderera nenyika, mai Mujuru vakatendererawo nenyika. Mai Mugabe kana vanga vachitotarisa vanoona kuti saka zvinoratidza kuti mapato anopikisa anogona kunge anga akuitira tinoti pachirungu gain ground. Saka mai Mugabe semunhu anoziva kuita yainonzi pachirungu rabo rousing kana kuti pachiona kungovhiringidza vanenge vadzoka zvakare neshamu yavo yekungunge vachifamba vachizviringidza.
Vanhu vanga vari pamusangano uyu vanga vachinzi vanosvika zviuru gumi kusanganisirawo vana vechikoro uye papera musangano uyu vanhu vapuwa mupunga mazove nezvimwe. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munotibata pa-909 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kachikwata kaduku asi kaine ruzha kezvizvarwa zveSouth Africa zvinorwira kodzero kaungana nhasi muguta guru renyika iyi kuti kasimudze nyaya yave kuteverwa mumapoka epamusorosoro ehurumende. Nyaya iyi ndeyekuti pangagadziriswa sei kuti mukaha wagara uripo munyaya dzezveupfumi uyo wakasiyiwa watemwa nevemunyika iyi vari varombo zvakanyanya zvichienzaniswa nevachena makore anodarika makumemari apfuura pasi peutongi hweudzvanyiriri hweapartheid hupedzwe.
America yave nzvimbo iri kukwezva vanhu vanobva kuAfrica uwandu hwavo uchipetwa kubva mugore ra2000. Kunyange hazvo vakawanda vari kubva kunyika dzaparadzwa nehondo vari kupinda muAmerica ava vanosanganisira nyanzvi dzakadzidzira mabasa epamusorosoro.
Vakuru vakuru vehurumende muAfghanistan vanoti chikwata cheIslamic State chemumusha muri muPakistan charwiswa pamwe nekuraya mauto ehurumende angangosvika 11 kumabvazuva kweAfghanistan.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
dzimwe nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana vakafira pachigaro zvinogona kuita kuti mumwe wevateedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa ndivo vanotora chigaro sezvo vaine ukama hwakasimba nevechiuto, mapurisa nevasori. Asi pane vamwe vanoti munhu wese mubato reZANU-PF ane mukana wekutungamira bato iri kana vaMugabe vashaya. Izvi zviri kutsigirwawo neongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Democracy Institute. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Bumbiro remutemo wenyika rinoti kana mutungamiri wenyika achinge afa kana kubviswa pachigaro, mutevedzeri wavo anenge apedzisira kusana kubata chigaro chemutungamiri wenyika ndiye anotora chigaro ichi kwemazuva makumi mapfumbamwe, apo bato reZANU-PF rinofanira kudoma munhu anozotora chigaro ichi. Bato iri rinofanira kuzoendesa zita iri kuparamende, uko nengo dzedare iri dzinosarudza mutungamiri wenyika. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Ibu Mandaza vanoti nemamiriro akaita zvinhu muZANU-PF, paramende inogona kupiwa mazita akawanda kubva zvikwata zviri mubato reZANU-PF zviri kurwira masimba. Mukuru weZDI Dr. Pesai Rwanya vanobvumirana nemaonero aya vachiti kunyange hazvo pane bumbiro rebato iri pamwe nerenyika, izvi hazvizi kusotevedzwa uye vechiuto vane simba panyaya dzekusarudza mutungamiriro wenyika.
MuZimbabwe muno haisi constitution nebasa, chine basa kuti ane pawa ndiani, ane mauto ndiani. Chero mukatara esarudzo dze2008 constitution yava kupi masoja paita kambeni mupresidenti yaelection runoff, makambobvunzwa constitution inotaura kuti mauto anofanira kuita makomisariati department yezano. Asi tichienda kumaelection, the commissariate department yezano haisiyana vakasikuweri, ndo chokwadi chiripo. Commissariate yezano mauto.
Varuhanya vanoti vaMunangagwa vane ukama hwakanaka chose nemauto nevasori, uye vanoona sekuti izvo ndizvo zvichaita kuti vawane chigaro chemutungamiri wenyika. Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party zvakare vari Gweta vatendai biti vanotiwo zviri pachena kuti kana vaMugabe vakafira pachigaro, vaMunangagwa ndivo vachatora matomu.
Gaba ane simba rekuti achuze sukcesa wake achiri mupenyu, anofanira kunge akazviita izvozvo kudhara. So pari zvino akafa Mnangagwa atatonga, nekuti Mnangagwa akepcha maarmy, akepcha mainstitutions. Mnangagwa atoita military coup against civilian institutions. So Mnangagwa atatonga neumbava nechigororo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaFortune Gwazi vanotiwo zviri kuitika munyika zvinoratidza pachena kuti vaMnangagwa vari kugadzira kutora chigaro.
Mashandira anoita zano, the involvement of military and the like, tinoona kuti zvinhu zveconstitution zvinogona kuwanwa pamwe pazvinobhendeswa kuti zvisute zvinhu zvepawa zvinenge zvichida kuti zviachivwe nguva iyoyo.
Asi vamwewo vakaita semurayiridzi wekutapwa kwenhau paGreat Zimbabwe University vaGolden Maunganidzi vanoti hapana ane mukana uri pachena wekutora masimba, uye mutemo unogona kutevedzwa pakusarudza mutungamiri wenyika kana aripo achinge afa.
Hapana watingati uyu ndiye ane mukana wakanyanya kudarika umwe, nekuti constitution iri inobudisa pachena kuti mushure mekunge president vasipo, anenge asara achiacta anenge apedzera kuacta ndiye achatungamira and anoita for 90 days, zvichipa mukana kubato rinenge richitonga kuti risarudze munhu anokwanisa kuzotungamira mushure meizvozvo. Saka ndinoona sekuti mamiriro akaita zvinhu panguva inoyi hapana ane mukana wakakura kudarika mumwe zvakanyanya.
VaMugabe vane vatevedzeri vaviri, uye pese apo vanofamba kana kuenda kuzororo, vaviri ava vanoti vaMnangagwa navapelekezera Mupoko vanochinjana kubata chigaro chemutungamiri wenyika. Varuhanya vanoti vaMupoko mutsva panyaya dzezvematongerwo enyika muZANU-PF, uye vanenge vasina rutsigiro mubato pamwe nekumauto.
Tarira vice president vaMupoko, munhu akatotanga politics, contemporary politics dzechizvino zvino idzi munguva yepera yepakaitwa vice president naPresident Mugabe. So havasati vanhu nemidzi yemuzano yekuzovati mablind corners emuzano, muzano munofambwa sei.
Mugwaro ravo veZDI vanoti kuvepo kwemutungamiriri mutsva kuchashandura mashandiro ehurumende, uye izvi zvinogona kuti ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika hunake pamwe nekusimudza upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vakarwa muhondo yerusununguko vari muzipura vakaparure mekedzo kuna mutungamiri webato rezapu vadhumiso dhavengwa vachivatenda nekuda kwekuramba vachitevedzera zvinangwa zvehondo yerusununguko. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Umtali wesiziva nguvani na inkunzemnyama kwamkavugo yambongema kwachini kwakalisita haibo bathini haibo babize balete dhavengwa balete sikhulume labo khangela kubone ukwenzakalani kati khangele mpumalanga khangele
vachitaura pachiitiko chekuparu remekedzo urwu mubulawayo nemusi wechitatu manheru sachigaro wezipra veterans trust vaben ncuve vakati vadhavengwa vaive varatidza ushingi pakukwanisa kumutsurudza bato rezapu izvo vakati zvaive zvakafanana nekuburitsa vatsigiri vebato rezapu kubva mumadhaka. Vancuve vakaudza Studio 7 kuti sangano ravo rakaona zvakakodzera kuparuremekedzo urwu kuna vadhavengwa nekuti munhu aratidza kuramba akamira pazvinangwa zvakarwirwa hondo yerusununguko.
Ezimazipra takaona izvozvi kuti zvakakodzera kuti tipe chikodzero kuna baba Dhumiso Dhavengwa kuti akakwanisa kuti asimudzire maonero avava Dr. Joshua Nkomo yokuti vanhu vekuZimbabwe varambe vakavatana vasingasarudzani nekala kana kuti nemarudzi. So ndizvo takaona kuti baba Dhumiso Dhavengwa ane chiono anokukurudzira mapolicies aDr. Joshua Nkomo. So tiri kuda kuti timukudze kuti aendere mberi nokusanganisa marudzi ese ekuZimbabwe kuti awirirane haikona kuve nemirishonga pakati kwemarudzi pakati kwevanhu.
Vachipindura mvunzo wekuti sei vaive vaona zvakakodzera kupa vadhavengwa ruremekedzo urwu panguva ino, vancuve vakati zvakakosha kupa munhu ruremekedzo rwaanokodzera ari mupenyu, vachitiwo sangano ravo raida chose kuve rakaita izvi kare asi raitadza kuita izvi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vadhavengwa avakapiwa mhenduru nesetifiketi kana gwaro semucherechedzo wekutenda mabasa avo mune zvematongerwo enyika, vakatenda zvikuru vamwe vaone ruremekedzo urwu vakasetsa vanhu vaive pachiitiko ichi apo vakati vaive vachigara vachizvibvunza kuti vachapiwa mubayiro wakadai rini. Vadhavengwa vakati chinhu chinovarwadza zvikuru kuti veruzhinji vachiri kuramba vachitambura iyo nyika yakawana rusununguko, vakati zvakakosha kuti vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vayeuke zvinangwa zvehondo yerusununguko.
Sangene matoko kangela isa sangene jelele makangela isa sangene plumti kangela isa sangene folosi kangela isa sangene kangela iza nomnyama wezulu kangela iza nomnyama oya 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 boko
pari zvino vadhavengwa ndivo mutungamiri webato rezapu. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.
Vagari vekumasvingo vanoti havana kugadzikana sezvo duti mupengo recyclone Dinio rakatanga mudunhu ravo nezuro vachiti ringangowedzera ukasha hwaro manheru anhasi. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo dutu iri rakatanga rakadzikama usiku hwose mudhorobha remasvingo nemamwe matunhu zvinonzi kwagudo kuchiredzi nedzimwe nzvimbo, dutu mupengo iri raive nehasha uye rakaparadza mugwagwa nemazambuko izvo zvasiya dzimwe nzvimbo dzisingafambiki nhasi. Vatichidzinyemba vebazi rinoona nezvemamiriro ekunze vanoti dutu iri rinotarisirwa kuwedzera hasha usiku hwanhasi uye vakurudzira vanhu kuti vagare munzvimbo dzakakwirira kumaruwa kwavagere uye vanhu vagare mudzimba. Vari kukurudzirazve kuti vanhu mumaruwa vasayambuke nzizi dzakazara kunyange vachifamba netsoka kana nedzimotokari. Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vati vanotyira kushayiwa rubatsiro rwakakwana kubva kuhurumende kana kwaita njodzi dzemafashamu anotarisirwa kubuda mudutu iri. Vatichaona mharadze vekwacharumbira kumasvingo sendero vanoti hurumende haina zvikwanisiro zvakakwana zvekudzivirira matambudziko anokonzerwa nemafashamu.
Hurumende haina kugadzirira cyclone Dineo iri kuuya because ishi iripo ndeyekuti pamvura yapera pane mabridge akatoinda mabridge iwao ainda government up to now haisati yakwanisa kunge ichigadzira mabridge izvo zvokutoti vanhu vatori stranded chaizvo.
Mutungamiri wamasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vati ivo vari kushungurudzika kuti vagari vanogona kupinda mutsaona nekuti kanzuro haina kuonekwa ichigadzirisa nekubvisa mavhu nemarara akatsindira migero iyo kubva pakaitwa yambiro yedutu iri. Asi meya wemasvingo vaHubert Fidza vati vagari hafaniri kuvhunduka nekuti vakagadzirira zvakakwana. Vati migero yekufambisa mvura yakacherwa zvakanaka uye bazi ravo rezvemoto nerehutano rakatomirira kubatsira vanhu vanenge vakanganiswa nemafashamu aya. Dutu mupengo iri rinonzi rasvikawo kumatunhu eMatebeleland, Midlands neManicaland. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa pamire hurumende yeAmerica panyaya yekurwisa vanopfurikidza mwero.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekurwisa vanopfurikidza mwero. The United States Central Command and Central Special Operations Command kana kuti CENTCOM ndivo vari panongonya panyaya dzekurwisa magandanga. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti veCENTCOM varwa hondo zvikuru kuMiddle East vachirwisa vanhu vasingaremekedze kodzero neupenyu hwevanhu. VaTrump vatiwo veUnited States Special Operations Command inyanzvi munyaya dzehondo zvekuti hapana anovakurira. Vanotiwo kunyangwe America iine vanhu vane unyanzvi munyaya dzehondo, kurwisa chikwata cheISIS kunoda kushinga. Mutungamiri weAmerica anoti veISIS havaremekedze upenyu hwevanhu uye vanofarira kudeura ropa revasina mhaka. Vanotiwo ISIS inoda kuparadza upenyu hwevanhu vakawanda pasi rose uye inoda kubomba America sezvayakamboita muna gunyana 2011 kuNew York uye kuBrussels neFrance. Asi vaTrump vanoti America yakabatana mukurwisa vanopfurikidza mwero ava uye inokunda chete. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekurwisa vanopfurikidza mwero. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvikwata zvemuZimbabwe zvenhabvu zvayambirwa kuti zvisadherere zvikwata zvinobva kunyika diki apo Caps United neNgezi Platinum Stars dziri kupinda munhandare kupedzisa nharaunda yadzo yekutanga yemitambo yemuAfrica. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanotevera mutambo uyu vanoti nhabvu pasi rese yasanduka zvekuti hakusisina zvikwata zvinonzi zvidiki zvekuti Caps United neNgezi Platinum Stars dzinofarira kupinda munhandare dzakakoka zvakasimba kuti vasazoyeuka dumba vanaiwa. Zvikwata zvemuZimbabwe izvi zviri kutarisira kukunda nekuenderera mberi nemakundano aya mushure mekuita mangange apo vakashanya kunze kwenyika mumitambo yavo yekutanga. Caps United yakanoita mangange 0-0 neLioli kuLesotho, ukuwo Ngezi Platinum Stars ikanoitawo 1-1 nePemple Moses kuMauritius. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaMishek Chisale vanoti maGreen Machine asafunge kuti vatove munharaunda yechipiri sezvo zvikwata zvikuru zviri kungorohwa kwese kwese pasi rino. Zvakamira zvakadai, murayiridzi weNgezi Platinum Stars Tondirai Ndiraya anoti vakagadzirira zvakasimba kusangana nePemple Moses achiti iye mugadziriro yavo vaitarisira kukunda chete kwete chimwe chinhu.
Tigadzirire mitambo yedu kuti tiite mangange kana kuchipa pese patinotamba tinotarisira kukunda, saka ndodonzo redu iroro nekuti tirambe takatarisa mberi tikunde mitambo yedu.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera tikaitikudzei kuti kulive talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yedutu mupengo recyclone Dineo. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri richiti murayiro zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla zilichumi la sikhombisa ngonhlolanja 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesikhukhula eliyezi le-cyclone Dineo selifikile eZimbabwe njalo okwamanje lisemhlubulweni wangezansi kwelizwe lasenkabazwe. Iqhubeka isengozini impilo yabantu ngemva kokuvalwa kohlangothi olwelapha abantwana esibhedlela separirenyatwa groups of hospitals esiseHarare olwePediatric Casualty Department. Kuwoza Fridays leqembo lomculo womdumo wezokholo ele umkhumbi kaNowa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iqhubeka isengozini impilo yabantu ngemva kokuvalwa kohlangothi olwelapha abantwana esibhedlela separirenyatwa eHarare. Lokhu kwenzakala ngesikhathi odokotela asebehlezi emsebenzini okwesikhathi eside labo sebemanyene labasanda qalisa umsebenzi bekhalala umsebenzi phezu kodaba lweholo. Kubika uMavis Gama.
Esinye sezikhalazo zabodokotela laba zibalisa ukuba baqhatshwe odokotela abasanda kugqiba izifundo lapho sebephutshe izifundo zabo, hatshi ukuba bambela izithupha ngoba kuthiwa kabakamsebenzeli uhulumende. Phezu kwalokho, bafuna njalo imali enikezwa odokotela lapho esebenza ngezikhathi ezifana lebusuku lalapho ebiziwe kube lenkinga ikhuphuke isuka kumadola phose amakhulu amathathu $288 isiya kwedlula amakhulu ayisikhombisa $720 kanye lokuba bangaze bahlawuliswa izimali zomthelo lapho bethenga imota zingena zivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ZADA, uDr. Fortune Nyamande ukhuthaza inhlangothi zonke ukuba zikhulumisane ngokushesha lulungisiswe loludaba uZulu angaze aqhubeka ebhekane lobunzima bokuswela ukwelatshwa ezibhedlela.
Sikhathazekile njengenhlanganiso ye-ZADHR ukuba yikho osokusenzakala ngoba kuphazamisa ukunakekelwa kwempilakahle yezigulane. Njalo kuphazamisa uhlangothi lwempilakahle ekuthini ilizwe lifinyelele lezo ziqondiso zama-development goals.
Unyamandethi kulilungelo lakhe uZulu ukuba athole okudingakalayo ukulondolozwa kwempilakahle yakhe, kungakho kumele aluhluzisise laye loludaba lokukhalala umsebenzi wabodokotela.
Akula sigulane okumele siswele ilungelo laso lokunakekelwa ngesikhathi sigula ngoba kulokungezwani phakathi kwabaqhatshiweyo labaqhatshi babo okunguhulumende kulolu daba.
Odokotela laba baqale ukukhalala umsebenzi ngolwesithathu ezibhedlela ezinkulu ezigabeni zonke zelizwe okubalisa esempilo Central Hospital leParirenyatwa Group of Hospitals behle bayekela ukusebenza njengokutsho kwabo ngaphambilini. Odokotela abakhulu bake baqhubeka besebenza kodwa labo ukhanya usubasinda umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Unkosikazi Grace Mgabe uqale njalo imihlangano yakhe yokubhotabhota ngelizwe namuhla eBuhera lapho atshele khona inkulungwane zabantu ukuthi ngendlela abantu abathanda ngayo uMongameli Mgabe lanxa engafa bazasivotela isidumbu sakhe. Umhlangano lo wenzelwe esikolo seSt John's lapho athuke khona unkosikazi Joyce Mujuru. Wachothoza lo msekeli kaMongameli uMnumzana Emerson Mnangagwa lanxa engamqambanga ngegama esithi bonke abakhangele isikhundla sikaMongameli welizwe kumele bakhohlwe ngoba leso sikhundla asikho. Ngemva komhlangano lo abantu baphiwe impahla lokudla obekukunengi kakhulu kuthwelwe zimota ezine ezamaroli. Unkosikazi Mgabe uthe impahla lokudla lokhu kwathathelwa abantu emngcelweni yelizwe abayabe bengabhadalanga imithelo. Uthe intatheli zindaba ziyethuselwa ngokubulawa nxa zingalobanga indaba zokukhuthaza ukudoniselana okusebandleni lezanu PF. Kesizwe amazwi kankosikazi Mgabe.
Mgabe akavotelwa nevanhu ma million Ivan 2018 ma million achawedze uchaita chishamiso chishamiso tichafilda Mgabe one day kana maraka decide kuti Mgabe ifa tichafilda candidate ire cops some cops riri pa ballot paper ngawana vanhu vakavotira Mgabe ari cops ndiri kutaura right. Just to show people, kuti vanhu vanoda president wavo sei. So, ngatirege kufurirana. Ngatimirirei nguva yaMwari. Kana Mwari adecide kuti Mugabe ngaatiregera. Ndizvozvo, mochinzi chipinda mudariro.
Lawo bekungamazwi kankosikazi Grace Mgabe. Umhlangano kankosikazi Mgabe obikwa ubusungula umkhankaso wokudinga usekelo phambilini kokhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Tabitha Khumalo ukuze sizwe ukuthi bona bazaqala nini umkhankaso wabo. Uqale ngokumbuza ukuthi bathini ngembiko kaMgabe.
Hayi, kanti ebandla leMDC elikhokhelwa ngubaba uTsongirai, inkulumo eziphuma kuGrace Mgabe, zinkulumo zomuntu osegula, ngoba umsebenzi wakhe omkhulu ngokuthi aqondise indoda yakhe yena okuthiwa ngumgabe lo, amtshengise ukuthi ilizwe selifile. Lokho kwakhe ukuthi ahambe ethethisana nabantu bezehluleka ukuthi basukumise i-economy, abantu bangafi ezibhedlela, umsebenzi ukutshontshela abantu vota izinto abazenge ngemali abayisebenzele egadalala yena thande afikathathi sikhuluma nje namhlanje epulamtuboda potenei bekungathi siyayo kuzothathela abantu impahla belungisele ukuthi uGrace athole into zokunika abantu elizwi uthi abantwana begalela isinkwa abantwana bathi bavuke bazenzele abathathele konoku abakwenzileyo.
Siyabona ukubana unkosikazi Mgabe ukhanya seqalise ukukhankasela ibandla lakhe. Ibandla lenu ke lina liyaqala nini ukwenza amarali okukhankasa?
Hayi, thina sikhuluma kunjeni ngobaba uTsankirai ubhoda ngamaprovinsi ebhophisa nalo Zulu ukuthi azwisise ukuthi njengoba sesiya kukhetho ngo-2018 uZulu yena uthini, ulombono bani, njalo kunika mgoqo bani okumele siyisebenze ukuthi kube nempumela enhla eka-2018. Lokho kwaGrace ukuthi ubhoda lelizwe ukhulumisana loZulu etshontshele uZulu impahla azidingileyo ezayivela ngaphandle kwelizwe ukuthi banelize ukuthi bagcine ingcoli zakhe yena uhambe ezitshaya isifuba ukuthi imali yetshontshe ngabantu, abantu ngabatshontshe imali yena sikhuluma indizulu ewaye esandleni e-1.3 million. Umama onjani uthi abantwana bebulawa indlala ingathathi 1.3 million ayethenga i-ring abese buya futhi atshontshela abantwana laba imvijela le abayitholileyo ukuthi bazame ukuthi bathuthukise iy'ngcoli zabo.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhlangothi olubona ngomumo womkhathi olwe Meteorological Services Department luthi izulu lesikhukhula leyezi le cyclone Dineo selifikile eZimbabwe njalo okwamanje lisemhlubulweni wangezansi kwelizwe lasenkabazwe. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ingcwethi yezomumo womkhathi eZimbabwe, umnumzana Thichi Zinyemba, uthi ucyclone Dineo uze lezulu eliningi noma nje echiye umonakalo kwezinye indawo zelizwe.
Ucyclone Dineo ubuye elezulu eliningi kakhulu sibili. Izulu lokho lisina endaweni ezinjengoBulawayo, eMashingo, eZishabane. Lokho efikileyo ekuseni, hhayi izulu lokho lisina kakhulu.
Ethi uhlangothi lwakhe luqhubeka luthola imibiko yesilinganiso sezulu elinayo izwe lonke njalo lizaqhubeka langempelansonto.
Ime department ithi izulu eliningi leli elikacyclone Dineo lizaqhubeka lisina kuze kuyofika impelasonto. Njalo abantu bananzelele izikhukhula zamanzi, ikakhulu laba abahlala endaweni eziphansi. Ime department bazaqhubeka besaziswa ngokuhamba kwesikhathi ukuthi umkhathi umi kanjani.
Isakhamuzi sakoBulawayo, umnumzana Shelton Ncube, uthe bayamukela ngenjabulo izulu eline lonyaka, loba nje sebesesabela ukuthi lingagcina lidala umonakalo, lingaqhubeka lisina ngale indlela.
Siyamukela lonyaka zulu indlela elina ngayo, lanxa nje sesesabela ukuthi ngendlela elina ngayo lingagcina selidala ingozi, especially emasimini kumbe izindlu zigcine sezisiwa.
Ucyclone Dineo koBulawayo ufike ekuseni ngehola lesithathu ebuye lezulu elilokhe liwohloka kusukela ekuseni. Njalo uze lomoya lombani, izilimo ezinye sezilele phansi ngenxa yomoya. Usebangele lokuhamba kwamandla kagetsi kwezinye indawo zakoBulawayo. Ngesikhathi loludaba lusiya emoyeni, izulu elize lo cyclone Dineo belilokhe lisina lingakami kusukela ekuseni. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Life Talk namhla sixoxa ngezulu lesikhukhula elizele yezi le cyclone Dineo elilokhe lichitheka eZimbabwe njalo likhangelelwe ukuqhubeka ngempela viki. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amazwe angabangane beMelika asemhlanganweni weG20 anti ayasuthiseka ngezithembiso ezenziwe ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Rex Tillerson, ezokuqhubeka esebenzelana ekudingeni amacebo okuqeda impi eseSyria. Bekungumhlangano wakuqala lo okungenwa ngoTillerson lokhe wakhethwayo ngumongameli Donald Trump. Ele Iran libikwa linothe okwamagama ngemigodi yamafutha ezimota kodwa kalilungisi eneleyo. Kodwa ngemva kokukhitshelwa izijeziso zenotho, lelo lizwe selisenelisa ukuhuga amankampani womhlaba ukuthi azosungula amabhizimusi kulumsebenzi. Uhulumende walelo lizwe uze wancedisa ele Germany ukuqoqa umhlangano wezamafutha ezimota owe-CWC Iran Gas Conference eFrankfurt. Inhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo iZimbabwe Election Support Network ithi uhulumende kumele ephumele egcekeni etsho ukuthi liqiniso na kumbe hatshi imbiko yokuthi sesuse ugatsha lwe-United Nations Development Program i-UNDP kuhlelo lokukhetha inkampani ezadingela ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eyama-biometric voter registration kits. Inhlanganiso le ithi nxa imbiko le iqondile kayilunganga. Ithi uhlelo lokukhetha linkampani kumele luqhutshwe ngendlela esobala njalo esuthisa wonke umuntu. Le imbiko ecizelelwe libandla le-MDCT lona elithi uhulumende we-ZANU-PF ukhanya ejonge ukukhetha inkampani lobudlelwano laye ukuze imphathise ukuqilibezela kukhetho oluzayo. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende kumbe ibandla le-ZANU-PF ngalolu daba. Kodwa uhlaziya elindaba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ludaba qakatheke kakhulu njalo abantu beZimbabwe kumele baphathe ngalo kabuhlungu ukuthi kwenzakala ukuthi babe leqiniso lesiqiniseko sokuthi inkampani ezakwenza lowo msebenzi izabe inkampani ethembakeleyo ebantwini beZimbabwe njalo esebenza ngendlela ethembakala emhlabeni wonke jikelele. Ngoba lokhu nxa kungenzakalanga kutho ukuthi phela sabe sibona ukuthi ukhetho luka-2018 soluqalile nje ukutshontshwa kancane kancane ngale ndlela. Ngibona mina izesni le-MDCT batho elimqoka lapho nxa bethi hayi kungabe kuyethusa njalo kwinto engansanga ukuthi kukhanye uhulumende esephatheka ngomsebenzi ofanele wenziwe inhlanganiso ezimeleyo esezama ukuthi nabe nguye okhethayo ukuthi oza kwenza lowo msebenzi. Mani bonani kuyinto engasiyonhle kanjalo njalo khona ukuthi vele leyo nkampani kwakufanele ikhethwe ngendlela yethenda kutshengisa ukuthi kufanele kulandelelwe umthetho hatshi kulandelwe lokho okufunwa nguhulumende kumbe iZANU-PF.
Yena uhulumende engenqatshelwa njani ukubana engakhethi inkampani adlelana layo?
Ngibona ngani mina kuzafanele ukuthi kube lomkhankaso omkhulu kakhulu emabandleni aphikisayo esithi hayi nxa ukhetho kumbe nxa inkampani le ekhethwayo isikhethwa ngendlela ekufunwa ngayo nguhulumende hatshi kulandelwa umthetho obekwe ngembana wokuthi umsebenzi lo uqale. Kufanele kube lomkhankaso omkhulu kakhulu sibili waliwe lokho amabandla ale wonke ukuthi hayi nxa uhulumende efuna ukwenza lolo daba asoze siphatheke ngendlela ekade sikhangele ukuphatheka ngayo kukhetho oluzayo. Ngemva kwalokho ikukhulumisana lamazwe afana ne-SADC ukuthi asize kulolo daba kusesemasinyane kodwa ufuna ukuthi kwenze umsebenzi omkhulu kakhulu ukuthi lawo la mazwe labanye abakhokheli bakunanzelisi njalo bakwazi ukuthi kuyinokwenzakalayo.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithani. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
EleMelika lisole kakhulu ukuhlaselwa okwenziwe umthethandaba waphezulu wakwele Afghanistan owe Supreme Court esigodlweni iKabul ngomunye wabalwa becasha besiMuslim abedlulisa amalulo weqembu le-ISIS oze ethiye ibhomba emzimbeni wakhe ngeviki edluleyo. Kwafa abantu abangamashumi amabili lanye abagoqela abesifazane kwalimala abedlula amashumi amane. Isikhulumeni sesigodlo sikamongameli weleMelika ese-White House, uSean Spicer, uchaze lesi sihlako njengesenzo samagwala kodwa wancoma ibutho likahulumende wele-Afghanistan ngokuphangisa ukuncedisa kulumonakalo. Umeli weMelika eKabul, uCharged Affairs, u-Ambassador Hugo Lawrence, wethule umbiko esola okwamagama lokhu kuhlaselwa kombuso okhululekileyo wele-Afghanistan esithi siveza ukungahloniphi umbuso okhululekileyo ohlonipha imithetho yelizwe lempilo yabantu. Mhlaka 8 Nhlolanja kudutshulwe kwabulawa amalunga ayisithupha awenhlanganiso yoncedo emhlabeni jikelele e-International Committee of the Red Cross esigabeni seJordan bephakathi komsebenzi wabo wokuya kwabela abantu abahlaselwe yingozi. Yikona kwezulu eliningi. Umkhokheli we-ICRC umnumzana Peter Mora uthe laba bantu bebengadalanga cala bebeziqhubela umsebenzi wabo nje kuphela. Umbiko osanda ukwethulwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Assistance Mission in Afghanistan uveza ukuthi kule nkulungwane ezidlula ezilichumi 11,400 zabantu makhaza abangahlomanga abalinywazwe empini yomdeni malwecwasha ngomnyaka odluleyo kwafa inkulungwane ezedlula ezintathu 3,498.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile.
Ku was a Friday lamuhla sileqembo lezokholo ele umkhumbi Ganowa Christ Survivor zilona eselethule idlalade elitsha elilisihloko esithi uyokwenze njani. Kubika uBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Qembu lomkhumbi kaNoah Christ Survivors uMoses Pepani Spanda uthi idlalade labo lele lithi uyokwenza njani yintshumayelo egcweleyo engamphendula umuntu asindiswe.
Umkhumbi kaNoah sidlulisa imeseji estrong ebantwini ukuze abantu baphile ngokumqonda uKristu ophilayo baphendukele kuye. Sisho lapho ngoba sibona amanyala sizikale ezinkonzweni, ngakho siyaqondisa sishaya ukubi okuhlisa kumisa okubisa kubhidlisa egabeni kuJesu.
Engomene ezilichume ezikuledlalade kukhona unikelani imizimba yenu kuze uthando lukaNkulunkulu kube lophenduka lezinye. Moses uthwetshulwe yingwe egwanda waba umculi omkhulu esikolweni nebandleni. Ngo-2012 esesegoli wabumba iqembu lomkhumbi kaNoah wethula idlalade elithi Qaphelani ngo-2014 eselilandelwe ileli elithi uyokwenza njani. Uthi bakhuluma ngothando kaNkulunkulu, bakhuze isono, baphathe ukuza kwaJesu, baxwayise lokuqinisa amakholwa kanye lenkuthazo yokuthi abantu baphenduke. UMoses ke uthi balilolonge lasala libutshelezi idlalade labo lele.
Khona ukukhulu esiza nakho kule albhamu, haleluya, ngiyabonga kakhulu, nisithokozele, nithenge umculo wethu balandeli, balaleli bohlelo, siliphathele okuhle futhi nalonyaka liziphathe kahle libe selimqondele emkhonzayo unguJesu Kristu igama lakhe.
UMoses ozibiza mfana kanca uthi idlalade labo leli lilungele intsha labadala abakholwayo labangakholwayo abasosizini labasentokozweni. Kodwa ke uthi umbuzo omkhulu yilo ukuthi ngalokho okwenzayo manje uyokwenze njani mhla uJesu ebuya. Nalesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Oh, yeah, oh, 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 oh
umkhombi kaNowa Christ Survivor zibehlabela ke kamnandi lapho idlalate labo elitsha lithi uyokwenze njani. Bebekuhlelo Woza Friday behamba lo Benedictine Hlapho. Isikhathi kasisavuma ukubana siqhubeke sisonke zihlobo esithandekayo kodwa singakehlukanisi khangele ebezihamba phambili. Unkosikazi Grace Mgabe uthi lanxa umkakhe umongameli Robert Mgabe engaze efe ukhetho lungakenziwa uZulu kuzamele avotele isidumbu sakhe. Izulu lesikhukhula elilethwe liyezi le-cyclone Dineo selifikile eZimbabwe njalo okwamanje lisemhlubulweni wangezansi kwelizwe lasenkabazwe. Odokotela asebe lesikhathi baqala umsebenzi babikwa sebekhalele labo umsebenzi bebambana labo odokotela abasanda qala umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi lokunye okubahluphayo. Ayike kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle nkololokwana wamatukanduna wafupatila azebe hope makamu angu lilale mthwakazi omuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.